sezva munoziva isu vamwe mabiro atikazoita kuZimbabwe tanga singasakwanisiwo kushanda segweta rinomirira kodzero dzevanhu apo pakashaika client yangu itaidza mara nanhasi achirongoshaika but kuno ku zvazvakanakira ndezvekuti mutemo wekuno unoshanda and hurumende inombozama kuona kuti kodzero dzemunhu wese ungave uchibva kune imwe nyika kana kuti ungave uri munhu wemuno dzinooneka
asika imo munova masiye tinonzwa vamwe vachinyunyuta kuti kodzero dzinotyorwa
tinoziva hedu kuti pane zvimwe zvinhu zvinozoita kuti vanhu vazopokana nedzimo nzira dzinozoita mapurisa emuno maamerica eku ita yatingati rusarura ganda muno maamerica nyaya yeganda revanhu vatema ichiri nyaya ichikurwirwa nevanhu vechitema and tinoonawo zvekare kuti mapurisa achiri kudawo training yatingati yemahuman rights kuona kuti nyaya dzakaita sedze profiling kana ari munhu mutema kana kuti nyaya dzakaita sedze kutyora kwemutemo kuve kuri kwokuti kana munhu atyora mutemo zvive zvinhu zvinoenzaniswa tinoziva kuti pane nyaya dzana Floyd nedzimwewo dziri kungobuda mumatare edzimhosva dzinoenderana nenyaya dzeganda but chakazosiyana nechekuZimbabwe ndechekuti kana izvi zvakadai so zvaitika mapurisa anosunga vanhu ava and vanopuwa mukana wavo wekumira mumatare edzimhosva izvi zvinova zvisingaitiki kuZimbabwe zvokuti nangwe kana munhu aurawa sezvatakaona paweekend yapfuura ya kusungwa nekuendeswa kwavo kukoti kunonetsa kuita senge kuda hurumende haizi siriasi nokuona kuti kodzero dzevanhu dzaonekwa dzichisimbiswa
saka imo muno muamerica muri kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe nenzira ipi
izvi siri rebasa rangu iri ndinobatsira vanhu vakawanda mazimbabwenzi kunoku vanenge vachidawo kuziva nezvemutemo kana kuti zvinhu zviri kuitika kuZimbabwe nenyaya dzemutemo ndinobatsirawo zvekare as a consultant kune maZimbabwenzi anenge ari muno muTexas nemuno muAmerica vanenge vachida kuzivawo zvekare nyaya dzeimmigration ndiri member yesangano rinonzi Effective African Court riri based kuTanzania iro rinoona nezvecourt yethe African Human Rights Court kuti ive iri sangano rinoshanda zvakanaka ndinoshandawo zvekare nevechidiki vanonzi YALI in short Young African Leaders Initiative vanoita mabasa akasiyana-siyana anopfurikidza kubatsira vakadzi nevana munzvimbo dzakasiyana-siyana iko zvino ndiri kushanda neamwe maAfricans vanova vari based kuKenya vamwe vari based kuNigeria vamwe vacho vari based kuUganda nevari kuSouth Africa ndine sangano uyezve rinonzi All Hands on Justice rinoona richiongorora nyaya dzekutyorwa kwekodzero muZimbabwe nedzimwe nyika dziri muAfrica tichinyorawo tichipokana nezvinenge zvichiitwa nehurumende dzinenge dzichitsigirira dzichidzvinyirira vanhu kuti vasave nekodzero dzavo
shoko ramungasiyira vana veZimbabwe vangadai vakateerera pane ino nguva
chandingasiyire vanhu veZimbabwe vakateerera pane ino nguva ndechekuti ngavarambe vachisimbisa kodzero dzavo ndekumeka sure kuti vashandisa kodzero dzavo dzavanadzo iko zvino raiko zvino tinoziva kuti tiri kupinda mumaelections a2023 vanhu vanofanirwa kubuda nouwandu hwavo vachinorejista kuvhota and vachivhotera makandidheti avanonzwa kuda kuti vaise pachigaro ikodzero yavo yekuti vakasaita izvozvo ikodzero iyo ivanoiitirwa sarudzo iyo nevamwe vanhu saka pari zvino ndiri kusimbisa vanhu vedu vari kuZimbabwe kuti varambe vakasimba and hapana chisingaperi kungava kutsikirirwa kwekodzero kungave kutambura kwokushaya kana chikafu zvunhu zvinopfuura asi isusu sevana veZimbabwe tisu tega tinokwanisa kuzvipedza.